Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi, China, Jita 1-2016. Mutungamiri we MDCT wa Morgan Changirai vanoti Zimbabwe inofanira kukoshesa kushandisa mari yeku South Africa kuitira kuti dambudziko remari ridzikire munyika. Zinwa yovharira vanhu vane zvikwereti zvemvura. Vanhu vanoungana muHarare vachirangarira mabasa akaitwa nevaimbova mutungamiri weCuba vaFidel Castro. Mapato anopikisa 13 anopeta nhaurirano dzemushandira pamwe dzange dzichiitirwa muCape Town kuSouth Africa. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable nasi tiri kutarisa zuva reWorld AIDS Day riri kucherechedzwa pasi rose. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana woku tumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa number zinoti 001202465038. Vanoda kutierera studio 7, tiba teina 7 PM pa masaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanga anwe kutifarira pa Facebook page redure VOA Shona ne kujinya pa kanzi like.